This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kana kwa tereri, tunosangana zvakare manira anasi uri musi wemugovera kukadzi 28, 2015. Makateerera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Zvari kuita kuchikora order by consent iye order yatakawirirana pana judge iye yekuti maclients edu anopiwa maoffer letter oratidzwa munda vochitanga kuita zvekugadzirirawo kuti vaende kuminda ikoko.
Gweta revagari vekuprazi remanzou kumazowe vanoti hurumende yave kuramba kuvapa minda sekutendirana kwavainge vaita mudare.
Vanoti iri kupedza mari zhinji vachiita mabiko aya. Nyika yedu iri parumananzombe, ikonomi haisina kufamba zvakanaka. Zvinoratidza izvozvo vanoti haina chido nekuti nyika inoibudirira.
Vamugabe voita mabiko ebavhude ravo kuVictoria Falls nasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gweta riri kumirira vagari vekumanzou kumazowe vatonderai bhatasara vanoti hurumende yave kutyora chibvumirano chavakaita mudare repamusoro chekuti vanhu ava vawanirwe pekugara muna Chikunguru kuti vatamiswe kubva papurazi iri. Gavhuna wedunhu reMashonaland Central vaMartin Dina vakaudza Studio 7 kuti purazi iri richaiswa mhuka ropiwa mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Mapurisa akamboedza kubvisa vanhu ava nechisimba asi vakamiswa nedare repamusoro vachinzi vatangi vatsvagira vanhu pekugara sezvinodiwa nebumbiro idzva remitemo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vabhatasara.
Kumanzou kunyaya yacho haisi kuramba ichifambira kumberi Blessing. Maclients anotiudzaiwo kuti vanoramba vachingonzi dzokai mangwana, dzokai mangwana, dzokai mangwana. Pekupedzisira vanoti ivo vakaenda kumaoffices kulenzi ikoko kubhindura vanofanirwa kunge vachinoona vacho vanototiza vanongobudawo nerimwe dhoo kungonzi havapo, havapo, havapo. Saka maclients takazosangana navo nezuro kuti ite map way forward kuti tozvifambisa sei. Saka takawirirana nerimwe gweta ratiri kushanda naro kuti tinyore tsamba kune magweta emarespondents aya tichivaudza kuti izvi zvavari kuita kuchikora order by consent iye order yatakawirirana pana judge iye yekuti maclients edu anopiwa maoffer letter oratidzwa munda vochitanga kuita zvekugadzirirawo kuti vaende kuminda ikokoko kuita kuti muna July handitika vanofanira kunge vabva pamazuva apa. Asi kana pasina izvi zvaitika manje kapa hazvigone kuti vabve uye kana kuti vakazongoratidzwa minda iye kwasara nguva shomani isu tinenge takuti tinofanirwa vanofanira kunge vachiwana mwedzi yavo yakakwana yekuti vanatsogadzirirawo pavari kuenda nekukohwawo zvinhu zvavo munguva ichiripo.
Vanga vapuwa mwedzi yakawanda zvakadii kuti vange vabve apa?
Ndingaverenga mwedzi kubva kutanga kwa February uno kuti vange vachienda musi wa 10 June.
Gweta riri kumirira vagari vekumanzou vatonderai bhatasara vanhu vanhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare.
Mabumu muimbi wokuZimbabwe makaterera kuStudio 7.
Mutungamiri wenyika ava Robert Mugabe nevatsigiri vavo nasi vaita mabiko ebavhuti ravo kuVictoria Falls. Youth League yeZANU PF ndiyo yakaronga mabiko aya anoitwa gore roga roga. VaMugabe vakasvitsa havo makore makumi mapfumbamwe nerimwe nemusi wa 21 kukadzi, asi mhemberero dzinozoitwa kwapera vhiki. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi mhia dzezvematongerwo enyika vaBlessing Vafa.
Handioni pane chinenge chakashata kuti vanhu vapembere bhetidhe raVaMugabe, asi chinenge chakashata ndechekuti patorwe mari dzehurumende dzishandiswa mukuita mabiko aya, because mabiko aya mabiko avaMugabe variyevo, zvinhu zvavo zviri private, hazvinei nechekuita nenyika inoyi.
Asika vatsigiri veZANU PF vari kuti mabiko aya akakosha nekuti vechidiki vanogona kuti vadzidzirewo nhoroondo yakanaka vachiteedzerawo upenyu hwavaMugabe.
Hapana chatingadzidza isusu vechidiki munhoroondo yaVaMugabe. VaMugabe munhu watonga nyika inoyi isina kumira zvakanaka kubva pavakatonga kubva 1980 kusvika patiri nhasi. Hapana chinonakidza kuti ndinorama muZimbabwe nekuti VaMugabe vakadistroya future yevana veZimbabwe. Mukatarisa mauniversity hapana chiri kuitika mabasa munyika hamuna, asi ZANU PF iri kupedza mari zhinji vachiita mabiko aya. Nyika yedu iri parumananzombe, ikonomi haisina kufamba zvakanaka. Zvinoratidza izvo kuti ZANU PF haina chido nekuti nyika ino ibudirire, asi vanoda zvavo iyo kuti vagute vachipembera varivo vari vega.
Nyanzvi mhia dzezvematongerwo enyika vaBlessing Vava vari parunare muHarare.
Ndafadza masista, ndafadza munhu wese masvita. Doro tadira pasi ndafadza vari pasi ndafadza kana maancestors. Yeah, waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dance of Fada. Makaterera Studio 7.
Waya waya, muza waya waya.
Iko zvino yasvika nguva yekuti timboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namai Guvea. Mai Guvea vanogara kubikita West kumasvingo uye vachange vachizeya nesu nemamiriro akaita zvinhu munharaunda yavo. Tinokuchingamidzai nemufaro Mai Guvea pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Zvakanaka hi
Mai Guvea, mungatitsananguro kuti kwamuri uku kumasvingo zvinhu zvakamira sei?
Kuno kutaura chokwadi Marvelous hakuna kumbomira zvakanaka. Kusamira zvakanaka kwacho ndokokuti zuva rakapisa, musure mezuva kupisa pane zvamatongerwo enyika dei kuri kwokutiwo havo vavambogadzirisa kana iyo zvinguva iri pamatomo yambovona yagadzirisa zvinhu kuti zvimire zvakanaka. Nokuti izvi zvikavachingochema nokungoti masangisheni masangisheni, iwo ari masangisheni akatipiwa Mugabe. Ndokuti wati haana kutadetiwa nyika dei kuri kwokuti akatadetiwa nyika. Tingadi tisina zvimwe zvotinowana kubva kuAmerica kana kuna England. Zvino hatichambonzwisisi mabasa acho, hakuna izvozvi vana marovha ari pamba totoshaya kuti toita sei.
Imi mune vana vangani Mai Guvea?
Imi vana ndine vatatu, vamwe vakashayika havo, vakomana vaviri vane madzimai nevana. Saka ndimotoshaya kana kuti ndodini ini ndiri chirikadziwo tingamboita vana mabasa hasi kuwanikwa. Zvinhu zvinototirwadza zvikuru dei kuri kwokuti hetita tichiwana madhona anogona kutipa kuti tiite zvimwe zvinhu zvokuti tibatsirikane ndokuvaa zviri nani. Saka izvozvi mabasa hakuna uku, makambani ari kuvhara. Saka handizivi ku zvokwadi zvokwadi handizivi kuti tingararama sei. Takadai saizvo zvinenge takatotarisira kamwe kuda vana ndivo vatingatoraramavo vachititao. Zvino hapana kani chokubata hako hapana kazi. Vuye deguru kukuti havo, baka bumi hako kuti wana wainde kuno korokoza. Vachitenga iwo vari mabaya evana, zaive nani, zino haa.
Semudzimai ari kurarama munharaunda yenyu iyi pane zvamunoita here zvemubatanidzwa nemamwewo madzimai emunharaunda yenyu kuti muedze kuwanawo cheruviri
hapana kana chimwe chotokwanisa kuti tiite chokuzvibatsira nacho nokuti tiona mapisi akaita zuva chorokuti unotsvagawo kuti uite richo pamunhu haachadi kusunungura zvaanazvo yokuone denga nezuva ratatambura zvikuru
shuviro yenyu ndeyekuita sei maiguvheya kuti zvinhu zvigadzirisike semaonero enyu imi semudzimai ari kurarama imomo mumasvingo
ndine hurumende yambochinja ikuti unopindavo panyanga ipapo sokana iko zvino ane 34-35 years varipo hapana chatinoona kunze kwokungoguta ivo matumbo avo handiti maona saka dei kuriko kuti hurumende yanga yachinja tikamboona iyeda pachigaro ichocho unombochifambisavo sei kuti tione kurarama mararamiro ataii makore akapera hotisina varungu ende varungu tiri kutovanemba zvikuru nokuti chero isu zvatiitavo tingadeitainowa navo basa rovunheni nyange dei tachembera tichiona kuraramisa mhuri zvina hakusisina kana chimwe chibasa chero vakadzingwa vangadi vana vachindavo mumabhunu zvino hatichazii tichaita sei dei ruzhinji gwezimbabwe uchindinzwa zvokwasi ndinokuta nemadzimai munoramba muchingoti chibhakira mudenga chibhakira chibhakiriko chakapa zvenyika kare kare ngavasiyane nezvechibhakira madzimai sunurai muone kuti machinja zvokwadi madzimai wose ngatichinje nekuti tinoziva kuti kana kuchinge kuri kwokungoti mudzimai akangosunga dzikasimba hapana varume zvinowa nei munokoteverere zani yavo ndongenyika haaini zvondirwadzaini
zuva nezuva maiguvheya muri kuripedza muchiita sei chimbonditsananguraiyo kuti parinotanga zuva neparinozodoka munee muchiitei zuva nezuva
kutoende kugadheni doko tinotoende kumagadheni kundorimo murivo and mvura yacho kana imo mumatsime macho yakutonetsa zvokutoti dei kuri kwokuti taiwana chero dhona hake toda kuti tiite zveirigesheni pamwe kuda tairarama zvino hakuna mumatsime mvura yapwa kana imo magadheni acho hapasisina nenyaya yemvura nemhaka yekuti kurarama kwedu imvura.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai maiguvheya kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Zvakanaka maita henyu mozopota muchingotibata fe.
Chirongwa ichi machipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu Our Lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Hanemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi turi kuenderera mberi nehurukuru yedu nasachigaro wesangano reCenter for Research and Development vaJames Mupfumi pamusoro pekunyunyuta kuri kuitwa nesangano ravo mumabatirwo ari kuitwa basa nemakambani ari kuchera mangoda kuminda yekwachiyadzwa. Vamupfumi, imwe nyaya yanga ichitarisirwawo nevagari inyaya yekuwana cheuviri kubva mukucherwa kwezviwanikwa zviri mumatunhu avo. Izvi zviri kuitwawo here kuvagari vekwamarange? Vane chavari kuwanawo here?
Tiri kuwanawo nekwamarange chaizvo hapana. Pane nyaya yeindigitization yemaCSOTs yakakiritwa kuti vange vachiwana ma10%. Asi kana mafungoteerera kubva kudhara president vanongo vakangoya ikoko kukasimudzwa macheki nanhasi kune mari inosvika 400,000 yatinongonzwa kuti yakaitwa ofuch 400,000 haina zvainoita nekukura kwakaita area inofanira kukabva mari iyo seni matanho anga atorwa ekuti tiende kuparliament pachizoonekwa kuti zvinhu zvakatoswa kuna minista zvikasvika zvekuna gavhena vanga vari munomu vakanzi vapiye before parliament vakazoshandisa masimba epolitiki zvakare kuti vasabvunziswe nekufamba kwakaita mari iri ndo patinoona kuti pane challenge ende mutemo wacho zvakare une loophole yekuti makambani haana obligation pamutemo then aichoose kuti voisa mari yekupi kana kumakomunitari kana kuvashandi saka nenyaya yekuti mutemo haunyatsobiki zvakanaka tinoona makambani ari kutotaurayo kuti susu tinomaina tichibhadhara mateksi zvekuti tise mari kuCSOT hatina obligation iyo saka hurumende inanyanya kubudira futi macommunities pachena zvino kuita maminista acho tinofungidzira zvakanyanya kuti vamwe vacho vanoda nerwisiro vachitomisaise mari bro tiri kutarisawo nhaese vakadhira nekwamarange ikoko vazhinji vacho vaita mari ezvinhu zvishoma.
Mataura imi kuti vemakambani vanga vachimbosimudza macheki vachiita zvidovado zvekuratidza kuti vakuda kubatsira. Pane kuteerwa here kwakazomboitwa kuti vaoneke kuti chii chavatadzisa kuzoti mari idzodzi dzakambosimudzwa ari macheki dzinge dzichishanduka kuti dzichive cash?
Kwanga kuina vakasuku here kuministry iyoyo for the past time kubva zvakasimudzwa cheki nekwamarangi? Hakuna ruzha rwakazomboitwa ipapo kubva zvavanga vari kuministry. Ruzha takatozoraona vabva kwana umwe minista. Isusu on the side of civics takakubvira kudhara tichiita ruzha rwokuti hurumende nhaifufule commitment yayakaita yekupa vagari vekwamarange mari. Asi hurumende chaiko hakuna chakaitwa paina vasakasukuri panyaya iyoyo. Takazoona kudaizwa kuparamendi chatakazotokona ndekuti kwakwavozina kuti vakachinja ministra havaitakwanisi kuapia kunyaya iyoyi. Asi hakuna chakaitwa kuhurumende kuministiri iyoyo kuti riiforceredze makambani wavo kuti aite onup mari dzavakapleja idzodzo.
Matambudziko api wamupfumi ari kutarisana nevagari vakagariswa patsva vachibviswa mamarange pamwe neavo vakanga vasara vachiruminda iri kucherwa mangodai?
Vakasara kwamarange vane matambudziko iwayo yekuti pekurima chaipo minda yavo inongoti kambani ikawedzerwa ikapuwa pekuti chimwe chikamu chekuti imaine yakutofenza. Zvino uchienda nenzira inoenda kubrawayo unotoona kuti farming area yese yevanhu yafenzwa zvakare. Vanhu vatofenzwa vakunzimusarime vanzimusarime kudaro mari dzinozokaa makambani dzinongo hakuna chiri kubuda. Takatarisa kumazuva anaya mari aisuka kumakambani kwacho vana vakaiswa kwadhatira zvavo vakasopromiswa compensation compensation haisati yabuda. Vakapromiswa nyaya irrigation kuchipa chazenge pachiitwa irrigation yekuti vakwanise kuti zvikamu zvidikidiki zvavakapuwa zvokurima zvine zvinobarikidzwa kana vaona pekurima pakakura zvese izvi zvahusaitwi kubudikidzwa nezvimwe zvakawanda zvemafood hand house vaifananga ramba vachipuwa akabiswa. Saka nepopulation iri kukura padhazanzao pane kuti nyaya dzimba dzingaishoma dzimba dzadzina kuvakwa vamwe vakaita zvokugurupa saka vamwe havatorina kana dzimba. Saka ndo matambudziko ari ipapo nekuharaswa nekunzi vari kuchengeta magweja imomo ndo kwava kurarama kwevanhu. Asi vaifunga kuti zvapara kumainwa nemakambani anova nehurumende zviri pamutemo vachagara zvakanaka asi vanhu havatotambudzika vari kwamarange kwacho nevari kuadhapura mvavo zvakare.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai vamupfumi nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana vezimbabwe.
Tinokutendai vateereri nokutendai vakandemi.
Manga makateerera kune mukuru wesangano reCenter for Research and Development vaJames Mupfumi muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri. Ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai mwako aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga, tochimbonzwa kama kambo mai kubva kuna Toki Vibes.
Hey, Toki Vibes. Nanga usati kanganwe oh mai tupikande kanganwe mai mina matoye nyote musati kanganwe tupi mwanangu tupikande kanganwe ah 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 kanganwa mai ndara ba time manzi vakandisha fa kudumba zvizve kutamba yangwe nikanzinda ba mai vano zvira ba mwana adaro vanondichuvira zvakanaka pai ah imimi mwai pomborera pai pasipo ndingadai ndipi ni toki pazvinenge zvanaka usatikanganwe oh pai tupikande kutanganwe pai
nako kambo. Mai kubva kuna Toki tabata asvika kumagumo echirongwa chedu. Anokonika nemufaro ndini wenyuwo Blessing Zulu. Toksiyaimina Gibbs Dube.